mangwanani akanaka vateereri. Tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 14 Gumiguru 2020. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinochenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Consumer Council of Zimbabwe inoti mhuri yevanhu vatanhatu yoda mari inodarika zviuru makumi maviri zvemadhora pamwedzi. Hurumende inopa mari kuchirongwa chekurwisa njodzi nekukurumidza kana dzaitika munguva yekunaya kwemvura mugore ra2020 na2021. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zirezo utano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vachiri mazana maviri ane makumi matatu 230. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvisere nemakumi matatu nevatanhatu 8,036. Nezuro vanhu vanoita gumi nevashanu 15 vakabatwa nechirwere ichi muZimbabwe. Vapora munyika vanoita zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane makumi matatu nevaviri 7,632. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yave kuda mari inoita madhora emunyika zviuru makumi maviri nemazana mapfumbamwe nemakumi masere nemashanu kana kuti 20,985 Zimbabwean dollars pamwedzi kuti ikwanise kurarama. Sangano iri rinoti mari iyi ndeye mhuri inotambira mari shoma ichigara muguta. Mhuri iyi inonzi inoda madhora emunyika zviuri gumi nechimwe nemazana matatu ane gumi nerimwe kana kuti 11,311 Zimbabwean dollars pamwedzi yekutenga chikafu chete, kuchitiwo chiuru nemakumi matanhatu chemadhora emunyika ekutenga sipo dzekugezesa nekuwachisa. Pamusoro pezvo, mhuri iyi inodawo madhora emunyika zviuru zvisere nemazana matanhatu negumi nemashanu kana kuti 8,615 Zimbabwean dollars pamwedzi pekugara, mvura, magetsi, utano, dzidzo, zvokupfeka pamwe nezvokufambisa pamwedzi. Mutungamiri wesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vanoti kunyangwe hazvo gwaro reConsumer Council of Zimbabwe iri raburitsa kutambudzika kuri kuitwa nevashandi harina kunyatsoburitsa zvose zvakakwana zvinofanirwa kunge zvichiwanikwa nemushandi kuitira kuti ararame zvakanaka nemhuri yake. Ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita naJonga Kandemiri.
Vabudisa pachena netsvakurudzo iyi kuti vashandi havana chavari kutambira, vari kumbunyikidzwa, vari kutambudzwa, vari kubatwa senhapwa. Nokuti vashandi vazhinji havasi kutambira mari inosvikako. Vazhinji vemudzimba vari kutambira mari inoita 900 chete, inova mari inokwana madhora mapfumbamwe ekunze ekuAmerica. Inova zvemari inongotenga zvingwa zvipfumbamwe chete, posara pasina munhu oshandira zvingwa zvipfumbamwe pamwedzi wose. Vamwe zvavashandi vemaindastri vari kutambira 2,500 mari yemuno, inova madhora ekunze makumi mairi nemashanu, anokwanazve kutenga zvingwa makumi mairi nemashanu mwedzi wese gume. Saka mari iyo iri kutaurwa neConsumer Council iri kubudisa pachena kuti vashandi dzavanhapwa, hapachina kana mumwe chete ari kurarama zvakafanira munyika ino.
Zvii zvamungataurira vashandirwi pamwe nehurumende tichitarisa mashoko amataura iyaye kuti vashandi vari kuunetseka?
Kurumende truku izivisa kuti nyika ya parara. Apachina nyika. Kana yo wanotungamira, chinu chakanaka kuti watungamire vanhu wakaguta. Chinu chakanaka watungamire vanhu wane mufaro. Chinu chakanaka kuti watungamire vanhu vachiri kuvaremekedzawo. Iko zvino kungoti havanzwe asi pose pane vanhu kungotukwa kwega kwega chimiro havachina vari kutitungamira. Zvinhu zvakaipa kwazvo. Saka tiri kuti isu dai vadzoka kugadzirisa zvinhu vasiya nyaya dzekumbunyikidza vanhu kusunga vanhu kuri kungoitika itika uku. Dai vasiya izvozvo vauya patafura vagara pasi nevashandi nevemabhizimusi takurukura nyaya yeupfumi hwenyika nemapato ose anomirira madzimai, anomirira mayouth, anomirira vanhu vasina mabasa, anomirira vane hurema. Tese tagara pasi taumba nyika kuenda mberi.
Apo vange vari mutungamiriri weZimbabwe Congress of Trade Unions vaPeter Mtasa vari parunare naJonga Kandemiri weStudio 7 vari muHarare. Zvichakadaro nyanzvi mune zveupfumi vachishanda vakazvimirira vamasimba kuchera vaudzawo Jonga Kandemiri kuti vanowirirana netsvakurudzo yeConsumer Council of Zimbabwe iyi.
Ndingati inini ndakatarisawo mitengo yandino gara nichiona zuva nezuva. Ndinowirirana netsvakurudzo kana nehwengeredzo yeConsumer Council yekuti mhuri ine vanhu vatanhatu inoda zviuru makumi maviri nechimwe chamadhora kuti vange vachikwanisa kurarama pamwedzi.
Zvii zvinotariswa naivo vanoita hwengeredzo iyoyi kana tsvakurudzo yemari dzinodiwa pamwedzi?
Zvinotariswa ne hwengeredzo dzakadai dzinozoburitsa kuti vanhu vangangoda mari zvinhu zvakati wandei. Vanotarisa mitengo yatingati yemabasic commodities. Mabasic commodities inenge ichitaurawo mari dzehupfu, mafuta, munyu, dzingava sipo nezvimwewo zvingangoitawo kuti munhu ararame zvine chiremerera. Vozotarisawo mitengo yemichovha, mitengo yekutiwo kana wakuda kurapwa, mitengo yeutano kuti ungangoda mari. Asi chimwewo chavanotarisa mitengo inenge ichidiwa nana mizvinavhu kana kuti vana muzvinavhu, nyaya dzerent kuti vangangoda mari pakupera kwemwedzi.
Takaonawo mwedzi wapera Zimstat ichiburitsawo ongororo yayo yemari inodiwawo nemhuri pamwedzi. Pane musiyano wamungaona here pakati pemapoka maviri aya, Zimstat neCCZ?
Ndingati inini zviri kutaurwa neZimstat sebazi rehurumende neConsumer Council rinova boka rakazvimiririra asi richitarisa kodzero dzevatengi hazvina kunyanya kunzvengana zvakanyanya. Mune nyamavhuvhu Zimstat yaiti mhuri yevanhu vatanhatu yaida zviuru gumi nezvinomwe zvamadhora kuti inge ichirarama. Nhasi uno tiri kunzwa neConsumer Council kuti mhuri inoda zviuru makumi maviri nechimwe chamadhora kuti inge ichirarama zvine chiremerera. Zvinhu izvozvo hazvina kunzvengana.
Avo vange vari nyanzvi mune zveupfumi vamasimba kuchera vari parunare muHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Zuro hurumende yakazivisa kuti yaisa mari parutivi pamwe chete nokutangidza gadziriro dzenjodzi dzingangoitika panguva yekunaya kwemvura gore rino negore rinouya. Vachinyora paTwitter, gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati hurumende yagadzira chirongwa chekurwisa njodzi kana kuti National Contingency Plan for the 2020-2021 rainfall season kuti nyika idzivirire kana kubatsira kana paitika njodzi dzakafanana nokuwanda kwemvura, dutu mpengo nechimvura mapwe. Amai Mutsvangwa vati hurumende yabvuma kuisa mari inoita mabhiriyoni maviri ane zviuru mazana mashanu emadhora emuZimbabwe $2.7 billion kuti ishandiswe kubatsira vanhu nekukurumidza kana paita njodzi nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga varumbidza hurumende vachiti njodzi dzakawiswa nedutu mupengo idai dzakati dzidzisa kuti kugara takagadzirira chinhu chikuru.
Kufunga kuti pekutanga kuda kutenda hurumende kuti yaita muono uri pamberi wekuona zvinhu zvisati zvaitika. Tikatarisa experience yana cyclone idai nemamwe matambudziko akaita seaya emumashure aitibata tisina gadziriro inenge yaiswa pasi. Saka ndinodaira kuti uyu munongedzo wechidzidzo chakawanikwa kubva pacyclone idai kuti vanhu tinofanira kugadzirira matambudziko emhando iyi.
Mari iyi yaiswa parutivi nehurumende inokwana here kuita basa iri kana pakaita njodzi?
Hongu, zvinoratidzika sekunge mari yedu yemunyika $2.7 billion haingaite mari inokwanisa probably kubatsira matambudziko emhando iyi. Tinofunga kuti hurumende iri kuisa chisvambe chekuti vaya vanozobatsira vemamwe masangano anobatsira akaita kungana WFP nevamwe vanowana mapindiro iyo hurumende iyi nezvayawanikwa zvainenge yaita.
Saka Reverend Matonga, munoti kuhurumende pamusoro pezvayazivisa izvi?
Chikuru chatingakurudzira kuti chiitwe kuisa iya yamunoti framework yekuti mamwe maactors asazononokerwa because emergency haidi kuti yavapo ndopo chitanga kuda kugadzirwa kunzi tinotamba sei mutambo wacho inobva yarega kuchiita emergency. Emergency inoda kuti as soon as it happens reaction is there. Saka ndinodaira kuti tichaita danho ratinowana iya inonzi muchirungu rapid response.
Mungatsanangurawo here kuti kana apa muchiti framework munorevei?
Kana tichiti framework wahwande tinoreva kuti zvinhu zvose zvinoitwa zviri pamurau. Panofananga paine gwaro rinopa zviga zvekuti kana tichiita response tinodai anoita izvi ndiani, anofanira kunge achibatwa ndiani. Tingati zvekare zvinosanganisira aya munoti mamechanisms ekuti panogona kunge paine macommittees anonzi marapid response committees. Izvozvo ndo zvinofanira kugara zvaa in place zvichisanganisira the legal framework yekuti hatizoita sekunge uyo akada kuenda nokonzi muri kuita zviri kunze kwemurau, uyo akada kuita zvake onza mubvumidzwe munotanga madai. Izvozvo ndo zvati dai zvanga zvatanga zvaiswa dambudziko risati ratiwira.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzechikafu uye vakambotungamira sangano reChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunare kuHarare neStudio 7. Nhengo dzekomiti yedare reparamende inoona nezvebudget kana kuti Parliamentary Portfolio Committee on Budget, Finance and Economic Development dziri kutenderera munyika dzichibvunza nezvebudget ra-2021 richaparurwa mwedzi unouya negurukota rezvemari muzvinafundo Mthuli Ncube. Dzimwe nhengo dzekomiti iyi dziri kumanyikaland svondo rino. Vanhu vemudunhu iri vanoda kuti gurukota rezvemari rikoshese nyaya dzeutano, kurima uye dzidzo. Asi mukuru wesangano re-Platform for Youth Development rinoshandira kuChipinge vaClarice Maduku vanoti vari kudawo kuti hurumende ikoshese nyaya yokubatsira vanhu kana vawirwa nenjodzi yakaita sedutu mupengo remhepo nemafashanu emvura cyclone idai. Ngati nzwei hurukuro yaitwa navaMaduku naBlessing Zulu weStudio 7.
Tingangoti isuo se sangano rakazvimirira regare Platform for Youth and Community Development rikuona kuti nyaya dzemabudgets kumaruwa dziri kuonekwa sechinhu chakaomarara kana chinhu chatingati technical.
Ko sei zvichidaro?
Vazhinji kana totaura nezvinhu zvebudget vanenge vachifunga kuti zvinofanira kuitwawo nevamwe vanhu vakadzidza zvinenge kuita mathematics kuchikoro kuti izvi zvazvevamwe. Saka nekushanda kwatiri kuitawo nemamwe masangano anotitsigirawo kuti mashoko anga achifamba ngatine musangano watanga tichiita neve Mrs. Babu vachibatsira vatinoshanda navo vechidiki nenharaunda macommunity actors kuti vakwanise kuziva kuti budget cycle yakamira sei uye ndezvipi zvatinofanira kunge tichikoshesa kana nyaya dzebudget dzaakuitwa.
Mungapa here muenzaniso wezvimwe zvinokwanisa kugadzirwa kana pakaitwa budget rinenge rakanaka?
Sekuziva kwamungaita, ndingauti nyika yeZimbabwe ine matambudziko akati kuti ari kuitika anoda kuti tinyatsokoshesa nyaya yebudget. Zvatanga tichidzidziswa nhasi pasemina tanga tichiita nemisa Zimbabwe nezvekuti budget rinofanira kunge richiremekedzawo yatingati riite gender sensitive uye ringe riri youth friendly, richiriremekedzawo vaya vakaremara. Izvi tanga tichinyatsobatsiridzwa kuti tizive kuti zvimwe zvinhu zvainokosha pakurarama kwatinoita kunyanya isusu vanorarama vari kumaruwa. Zvinhu zvinofanira kunge zvichibuda mubudget.
Tipei muenzaniso wezvingabatsira vari kumaruwa.
Number one, gore rakapera kunga kuine disaster yakaitika yecyclone Idai. Gore rine tikasanganazve necovid-19. Sane zvimwe zvitanga tichikurukura kuti mubudget munofanira kunge muine chikamu cheyatingati disaster management kana disaster preparedness, kuti hurumende ichibudgeta itarisire kuti panokwanisa kuitika zvinhu zvakadaro sekuti nedambudziko risati rapera nekuda kwecyclone Idai kana necovid-19 zvatokanganisa upfumi hwenyika.
Zvii zvimwe zvamuri kuonawo sevechidiki kuti zvinoda kuti zvinge zvichiisirwawo mari mubudget?
Tinoona kuti mukushanda kwatinoita isu tine zvinhu zvakawanda zviri kubuda kunyanya nyaya dzemasexual reproductive health rights, kuti kuri kuitika nhumbu dzevana vachidiki dzisina kunge dzakagadzirirwa uye vamwe vari kuzosvika pakuroorwa vari vadiki. Saka ndeimwe nyaya inokosha kumaruwa zvekuti budget rinofanira kunge richitarisirawo izvozvo nekuona kuti pange paine nzira dzekugadzisa nyaya idzodzo.
Mukuru wesangano replatform for youth development vaClaris Maduku vange vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Zimlife.com ine nyaya pamusoro peumwe murimi wekuUmguza akamiswa mberi kwedare redzimhosva achipomerwa mhosva yekutuka mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Victor Majoni akasungwa mushure mokureverwa neshamwari yake pamusoro pevhidhiyo inoseka vaMnangagwa pamusoro pekuudza vanhu kuti vatsanye. NewZimbabwe.com rinoti vaMnangagwa vakabvuma kuti hurumende yavo inosora mafambiro zuva nezuva anoita vemapato anokwikwidza nevanovashora. VaMnangagwa vanonzi vakaudza vanasejigaro vebato ravo nemuvhuro kuti vanoshandisa zvemagetsi kutarisa mafambiro evanhu. MuDaily News mune nyaya inoti mapurisa ari kunetseka neuwandu hwepfuti dzisina kunyoreswa dziri mumaoko evanhu uye dziri kushandiswa mukupara mhosva munyika. Yave nguva yenyu vatereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Majonga inini neihwa vabhero ndiri muno kudzobheki ndokutendai nenyuzi dzamunotipa idzi. Ndoda kungotenda musangano wedu weMDC Alliance nedanho ravatora iri rekutiratidza mafambisirwo anoitwa mari. Izvi tinozvitenda chaizvo, zvinoratidza kuti zvinhu zviri kufamba nebhara kwaro. Ndo musangano chaiwo, saka tokurudzira kuti dai nehurumendewo ichidaiwo. Notenda nenguva yamandipavo iyi. Ini vabhero ndiri muno mujobheki.
Vakadiko veStudio 7 notenda ndau dzeinda munotipa idzi dzechokwadi. Mana maticha inonzi ngaiende kunoraura nemabhoti. Maticha ese anonoraura ko nguva dzai dzekudzidzisa vana vanozodziwana here? Nyika ine chiko chakuda kuti kanyika ine mana maticha ngangopuwa mari Mari gataurirane nawo zvishuwa kuti mari yenyamuri domaticha kana 500 yese nyamutaurai yakawandisa tokupaiwo mari yakati kuma RTGS zviri nani kwete kupa mari yawe kuti handi 3800 kwazvo mabhasikoro kapinda mashopu bhasikoro yaine RTGS riri kuma 14000 bhasikoro remwana saka tichandamudzimuka kuti tatenge bhasikoro remwana mumanaka.
Pastudio 7 apo zita ndinoitwa Maxwell Payo ndiripo pamaronga. Democracy muZimbabwe hamuna, titende zvakadai izvozvo. Inooneka kunana South Africa. Zimbabwe never kuti ingatungamirwa nedzimai. Ipapo mungatamba pamberi neZANPF asi nemaBritish. Vanoda masanctions maBritish.
Kwazuva ivashamarani veStudio 7. Zita rangu ndinonzi Kim Gobo. Ndinorarama ndiri munyika yekimbari. Ndatora mukana uno kuti ndise mazwi mashoma kuhurumende yezimbabwe. Iyo hurumende iri kurarama nekushungurudza zvizvarwa zvezimbabwe vachiluta upfumi hwenyika vachidya vachirara mavega. Maticha chaichaivo vakuuraya future yevana vadoko. Vana vadoko ramangwana ravo raparara nekuda kwemadhara asisina kana makore akawanda achararama vakuparadza upfumi vachiluta vachidya vasingaguti. Upfumi hwakazara munyika vari kudya vega. Saka ndatora mukana kuti nditaure kuti zvavari kuita izvozvizvi mabvisira vakaita hurumende yava Mugabe ndo mabvisira vatichangovaitawo zvakare. Ukanzwa kangoma korini saka apedyo nekudambuka. Saka tinoti nawa Munangagwa nehurumende yavo mari hasi wemunhu wani tinongoshinga nekutamburako kwatinosvika chete.
Halo paStudio 7 apo museva naJonga apo inini ndiri kubatikana naPresident wenyu anonzi Munangagwa. Dambudziko raakuita ndiri kuti haana munhu waari kuda kutaura naye. Vanhu vanogara navo vanoswera navo munyika muno vacho adi kutaura navo. South Africa yakatuma vanhu kuti itaure naye akaramba. Izvozvizvi pari kubuda mahunga humwe ekuti Chakwira paakauya muno wakauya muno akazobuda asizopedza mazuva ake nenyaya yake kusada kuswisisa. Ini ndichada kugumbira sadhari ezihu ngaimbobatana ngaisapta communicate naye pamameetings airi kuita ayo ngaimboti Zimbabwe ngaizvimiriri yega then isusu vanhu timbofunga toshitangira ipo even kwaanotaura kunana Africa what kune kwaanenge achitaura ngavamusiye don't involve him ngavasamuinvite don't give him any platform yekutaura ba ngaangogara nekuti haadi kunzwa zvinotaura vamwe vanhu. Hapana chaari kuita chirimbotaurwa munyika muno chiri kupembedzwa nevanhu kana wani. Ndatimbokumbira Sadak imbo ngaisiyane naye imusiye aite zvinhu zvake ega nedzimwe nyika dzese dziri kunze ngadzimusiye. Saka murime muri kumupire that platform means Sadak ndoye mutengesi iri kumupa platform iye ari kurambwa munyika muno.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazo enyu paWhatsApp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika.
Vatiriri veStudio 7 vanotibata pamasaisai esatellite. Tine chiziviso chakakosha. Tinoda kuuzivisai kuti VOA Africa muZimbabwe yave nemasaisai matsva anoti SES 5KU band neC band transponders. Kana muchida kunzwa zvizere, endai pawebsite yedu ye www.voashona.com kana paFacebook page yedu ye VOA Shona.
Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Banga Resit Group rasivisa kuti richange richitungamirirwa naamai Jane Fraser kutanga gore ra2021. Amai Fraser vachave mudzimai wokutanga kutungamira banga guru muAmerica. City Group kana kuti Citibank rinonzi ndiro rechina muAmerica sure kwemabanga JP Morgan Chase, Bank of America ne Wells Fargo. Vanodzidzisa zvemabhizimisi paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vanoti zvaitwa neCity Group zvinhu zvikuru zvinopa simba kuvanhukadzi vanoshanda mubasa iri. Vati amai Jane Fraser vakawana basa iri nekushanda nesimba pabanga iri kwemakore anopfuura gumi nematanhatu.
Inyaya hombe chaizvo kwete muAmerica chete, asi pasi rose takatarisa kukurudzirwa kwavakadzi nokukwanisa kwavo kugona kushanda basa sokungogonawo kunoita varume. Saka banga rimwe ramabhanga mahombe muno muAmerica, City Group, radoma vaJane Fraser kuti vave iye mutungamiriri uno watinotiye purezidendi webhengi irori unenge achiona nezvinoitika kunyika dzinobvira kuita 19 mune zvakawanda-wanda zvinoendera zvana technology zvakasiyana-siyana.
Mukuvapa basa guru rakadai, City Group yakaonei pana amai Fraser?
Zvavavona mudzimai uyu handizvo kuti mudzimai chete kana kuti pashaikwa wechirume, asi kuti vavona umbowo hwake hwekugona basa, umbowo hwake hwekudzidza. Munhu wakadzidza chose kuBritain uko akadzidza kuchikoro chinomukurumbira muno muAmerica inonzi Harvard Business School, kwaakazoita digirii rapamusorosoro Masters yeBusiness Administration, achishanda kuzvakawanda-wanda asati azouya kuCitibank, kwaakazoita Chief Executive Officer wamamwe mapato ari mukati mebhengi nokuzokwiridzirwa ike zvino kuva iye mukuru mukuru president.
Izvi zvinorevei kumakambani mazhinji? Zvinotiratidzei?
Zvinotiratidza voisu kuti vakadzi vanogona kukwikwidzana pangava pachavo ivo vachikwanisa zvokukwidzana navarume zvekare vachitokunda varume vacho. Saka kuvanasikana vangava vari pasi rose vanogona kunge vachizvitarisira pasi uyu mudzimai wazvisumudza ega akazosumudzwavo kuita mukuru webhengi achiratidza kuti aiwa isi vakadzi tinozvikwanisavo zvinoitwa navarume kusumudza bhanga kana nyika chaiyo.
Kuti munhu adomwe kuti ave mukuru webhanga guru rakadai, chii chavanenge vachitarisa, chii chavanenge vachitsvaga pamunhu wakaita unenge ane chinzvimbo chakadai?
Nguva dzose vanotarisa zvinhu zvitatu zvinobvira izvo. Chokutanga vanotarisa dzidzo yemunhu kuti wakadzidza zvipi, vagotarisazve zvaanokwanisa kuita vachitarisa zvaakaita, atinoti maskills aya, kuti chii chaanokwanisa kuita, chii chaakamboita, umbowo hwezvaakaita ndo hupi. Vozotarisa zvese chitatu nechokuti experience iyeyi kuti wakamboshandepi, wakamboita zvipi. Saka zvinhu zvitatu izvozvo, education, kuita maskills, kuita experience, ndizvo zvinotariswa kuti vazoona kuti uyu munhu unokwanisa apa. Tikatarisa mai Fraser ava, tinoona kuti ndomumwe munhu wakatombodomewa 2014 na 2015 pakati pevakadzi vari the most powerful mune zvamabhizinesi, vakazoitiswa zvenyivo number one mukadzi wokuti atarisiswe kwemakore maviri as an American banker. Saka munhu une zvinhu zvake, une chikoro chake, une rekodhi yake zvaakamboita, munhu wakachena pamabasa aanoita, nokuti uchange achishanda kune zvemari mumabhanga.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha veDeFry University vari parunhare kuOhio neStudio 7. Kambo kanobva kumuchinda aisetsa vanhu zvikuru Safiri Madzikatire nekambo kanonzi ndakakupiwa. sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Consumer Council of Zimbabwe inoti mhuri yevanhu vatanhatu yoda mari inodarika zviuru makumi maviri zvemadhora pamwedzi. Hurumende inopa mari kuchirongwa chekurwisa njodzi nekukurumidza kana dzaitika munguva yekunaya kwemvura mugore ra2020 na2021. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.